Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 3 Mbudzi 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Muzinda weAmerica muHarare unoti uri kushishikana zvikuru pamusoro pevanhu vemapato anopikisa vari kuramba vachibutwa nekurohwa. SADC ichaita musangano wayo mukuru muAngola nemusi wemugovera kukurukura pamusoro peZimbabwe. Imwe nyanzvi mune zvekutapa nhau inokurudzira vatori venhau vemuZimbabwe kuti varambe vakashinga mukuita basa ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuWashington DC kuStudio 7. Hurumende yeAmerica inoti iri kushishikana zvikuru pamusoro pekumbunyikidzwa kwevatsigiri vemapato anopikisa vachiti uku kutyora kodzero dzevanhu nekushaya hanya nerusununguko rwevanhu. Muzinda weAmerica muHarare wakabudisa mashoko awa nezuro zvichitevera kupambwa kwakaitwa imwe nhengo yechidiki yebato reCCC varizve nhengo yeparamende vatakudzwa ngadzivore. Izvi zviri kuramba zvichiitika kunyange hazvo sarudzo dzakaitwa dzikapfuura. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDoug Coltart vakaratidzira vari vega nemusi wechitatu mushure mekupambwa kwavagadziwore. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata vakafanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde.
Tiri kushushikana nekuramba tichiona vanhu vachipambwa. Nokutoshaya kuti chiriko chiri kukonzera izvozvi. Sarudzo dzakaitwa vakahwina vakadzikirewa. Chokwadi chakangoona maparliamentary achitotorerwa ini opresident vachitorerwa ini and vazhinji vaitova munhu vava kutotarira zvekumberi vava kutarisa kuti saka zvichafamba sei. Hongu tiri kuona sadhakini makuse asi zvekuti vanhu vacharamba vachitapwa, vanhu vacharamba vachitorwa, vanhu vacharamba vachishungurudzwa. Zvinhu zvatiri kutoshaya kuti zviri kubva nekupi.
Chinozoita kuti zvirambe zvichidai munyika semusina mutemo chii? Hapana zvingaitwa here kuti zvipere izvi?
Tinofanira kuti zviitwe zviripo. Nyaya iripo ndeyepolitical goodwill, yekuti avo vanhu vane masimba ndivo vanogona kuisa mazivo ava kuti vaite zvavari kuita. Mifananidzo iyo yakaenda mumapepa esocial media iri kuratidza kuti vanhu ava vatori, iri kuratidza kuti vanhu ava vanhanonzwa vashandisa hurumende. Saka vari kuzviita vaine mvumo yehurumende. Kana vachisaa hurumende ndeyatokonapo nekuti havarege izvozvo, nekuti kazhinji kacho hurumende iyoti hapana yatinoziva. Zvino kana mapesa avo obuda oonekwa jekerere ozivini kana ondavana ndingi, ndavari kungoita kuti tione kuti hurumende haine izvokuita navo.
Ivo vebato reCCC vari kuti vakamhanhara kumapurisa nezuro. Mapurisawo tichitaura navo vari kuti havana chavakawana chakamhanharwa nezvenyaya iyoyi. Zvinhu zvakadai zvingade kumirirwa kuti patange panzi pamhanharwa here kuti mapurisa atore matanho?
Handiziva kuti ivo vari kugara munyika ipi, nekuti ivo vanenge vakagara kukonstitution vakamirira kuti vataura ripoti. Asi nyaya iyi yakazara kumasaisai kubva payakatumirwa, achiti pane vanhu vari kundimhanyisa. Ivo vangaubva kuprotekta munhu aurayiwa here? Mapurisa havasi kukumba here? Kuno zvakaitika. Fananidzo yaka akarara achiratidza kutambudzika, achiratidza kuti arohwa iripo. Kana munhu aita chitemo umbe chataitwa ichochi, ngavabude vaende vanomuisa kuti chakaitika. Sezvo vanhu vakamba vachiti chazoona auya.
vakafanira bata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunhare naEvans Zininga weStudio 7. Zvichakadaro mutauriri webato rinopikisa reCCC vaPromise Mukwananzi vanoti hurumende nemapurisa havasi kutaura chokwadi pamusoro pezviri kuitika.
Ko Nick Mangwana anogotaurira akamirira mapurisa akamira sani. Nick Mangwana haasi mutauriri wemapurisa. Ngaambomira zvekumapurisa, ngaaite zvekuhurumende kwaano, kwanova ndiko kwaanotaurira. Zviri kuitwa izvi neZANUPF zvina kunaka. Mukomana ari kurwadziwa zvisingaiti, ari kurwadziwa ari muchipatara. Akabayiwa mafira mberi nematororo eZANUPF.
Tataurawo neveZANUPF tichivaudza kuti vari kufungirwawo kuti vane ruoko munyaya idzi, asi vari kuramba vachitiwa havana chavanoziva.
Sisu sebato ticharamba takashinga takamira tibuditsa pachena maitikiro ari kuitwa zvinhu, tichiratidza vanhu kuti mhondi ndiva nani, mabhinya ndiva nani, vanhu venyika vazive. Dai mapurisa akanga achida kuita basa ravo nemazvo, vaidai vakabatwa vanhu. Asi manzwiro atiri kuita kunonzi ivo ivava vakabhinya takudzwa atori mapurisa vanotoshandira paHarare Central Police Station. Saka tine dambudziko nofanira kuti rigadzirisiwe. Dambudziko rekuti mapurisa anofanira kunge achichengetedza vanhu nekuchengetedza mutemo. Mukati mavo mune zvipoka zvevanhu zviri kuitwa unhubu zvokufamba uchibhinya vanhu, zvikuvadza vanhu. Saka tine dambudziko rinofanira kuti rigadziriswe senyika.
Zvoitwa sei kuti nyaya idzi dzipere idzi?
Tinoramba tichikurudzira kuti mapurisa enyika ngaaite basa ravo semurayo uripo paPolice Act unovarambira kuti vanofanira kushanda sei, vachienda kupi, vachibatsira vanhu, vachidzivirira vanhu, vachichengetedza mutemo wenyika.
Mutauriri webato reCCC vaPromise Mukwananzi. Evans abatawo mukuru anoona nezvekufamba kwemashoko mubato reZANUPF vaFarai Marapira kuti tinzwewo maonero avo.
Vakuru veopposition vanofanira kuziva kuti nhau dzezimhosva hadzitongegwi pasocial media. Kana chiri chokwadi kuti vangadzorwe vari kuti vakatorwa zvisiri pamutemo, ngakungoitwa kapolice report inoonekwa nejekerere rose. Mapurisa onzi ngaateerere nyaya, nyaya yotevererwa yotariswa.
Tichitaura neveCCC vari kukunongedzeraiwo munwe vachiti ndimi muri kutuma vanhu kuzopamba vanhu vebato ravo.
Isu sebato reZANUPF ndinogara nichitaura kuti hatifambi nekuteerana namakuhwa nenhau dzisina umboo, nhau dzisina zadzikiso. Kana chiri chokwadi kuti ivo vari kuti vakatogwa, ngavaende kumapurisa vandomhangara. Kana vasina kumhangara kumapurisa, saka vanoda kuti nyaya yacho igogadziriswa kupi? Isu seZANUPF tinofamba nomutemo. Uyezve, idzi inyaya hakasi kekutanga pachibuda nyaya yakaita soiyi, yekuti kunonzi nhingi atogwa, zvozobuda pamberi kuti kwaiva kungogadzira zvemafirimu. Saka isu kana tichiona munhu achibuda achiti akatogwa, orega kundomhangara, tinenge tangoti mafirimu futi atanga kugadzikwa.
Saka imi sebato muri kuitawo sei nechimiro chave munyika ichi?
Isusu hatirisi kunyanyisa siso redu nesimba redu pazviri. Isusu tiri pakuvaka nyika yeZimbabwe kuti vanhu veZimbabwe vawane pundutso, vawane ramangwana rakanaka. Izvi tikazviteedzera izvi tinokoshewa chatakavhoteregwa navanhu. Saka seZANUPF tikuramba takatarisa gwara rava Munangagwa rekuti tisumudzire nyika yedu zvoga.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANUPF vaFarai Marapira vari parunhare naEvans Zininga weStudio 7. Musangano wevatungamiri venyika dzemusadhak wakatadza kuitwa padandemutande nemusi wechipiri chapfuura uchaitwa mangwana mugovera muAngola. Musangano uyu uchatungamirwa nasachigaro vesangano iri vari mutungamiri weAngola vaJoao Lourenco, uye uchange uchikurukura mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Edima Hembe vanoti vanhu vachange vakamirira kuona kana SADC ichikwanisa kubvumirana negwaro rakanyorwa nenhumwa dzaro dzayakatuma kunoona sarudzo dzichiitwa muZimbabwe, vachiti kubvumirana kana kusabvumirana nezviri mugwaro iri zvinongosiya SADC iri pakaoma.
Pechasvika mudariro, SADC inenge yakatarisirwa pakuita zvinhu zviviri. Chokutanga kuti inokwanisa here kubvumirana ne SADC election observer mission report yakanyorwa navamumba ya kuti zvinoindirana here kuzvokuti Zimbabwe haina kuita sarudzo zvakanaka. Kana yangu daro SADC kuti yabvumirana ne report iyoyo, zvinga zvakureva kuti resolution yavachaita kana chibvumirano chavachaita chichange chava kuzvokuti sekuti sarudzo hazvina kuita zvakanaka. Zvinga zvava kuti vanhu vetwa here kupeta mubatanidzwa hurumende kana kuti kuitwa National Transitional Authority kana kuti kuitwa election manual. Asi maone rangu hangu handifungi kuti SADC ichaita izvozvo. Cheingangoita ikawirirana nereport iyoyo kuti maelection haitwa zvakanaka, cheingatoita chakatokosha kuti vanhu veZimbabwe garai pasi muwirirana. Ndozvandingangoona zvinoitika. Zvinogona kuitika zvekuti number 2 SADC inogona kusawirirana neripoti iroro zvaya zvokuti inoti yes takazviona zvedu asi zvinoitika. Vara maposa vanenge vakambota vari mutaurirawo kuti zvinoitika kuti hapana election isina dambudziko, kwese kwese kunongeita madambudziko. Saa zvinoronga zvaakureva kuti SADC haizogamushiri ripoti sezvariri.
Dr. Mahembe, iyo SADC tikatarisa norondo yayo kubva payakaumbwa, pane payakambomirawo here ichikakavadzana neimwe nhengo yeSADC ichiti wakanganisa? Pane payakambobudawo pachena ichitaura zvinhu zvakaita saizvozvo here, zvinoita kuti titarisire kuti kuda pamwe inogona kutsiurawo Zimbabwe ikataura kuti Zimbabwe iite zvinhu nenzira iri nani kupfuura zvayakaita?
SADC mazivire edu chaiwo uchitarisa vamiri nokutaura kuzvaya zvokuti pane umwe akanganisa umwewo akanganisa kuda vanoita yaitaizi navamwe mumbeki quiet diplomacy, kana kuti vanongoti tinongotaurirana takavharirana madoo. Asi takanyanya yekukoshera vanhu veSADC tinonzwa kuti vachitaura chare inyaya yekuti sovereignty, kureva kuti dzimwe nyika dzinopinda mune kutonga kwedzimwe nyika. Kuzoita inogona kutaurwa zvinzi is a gentleman's club, tinogona kutozviona kuti zvinoitika izvozvo. Sokuti hakuna zvetinomboona member state yeSADC ichiudza another member state kuti zvawaita zvakashata. Saka vanenge vanochengetedzana, vanoprotectana vanhu vacho. Asi tisambokanganwazve kuti Zimbabwe yagara ichikuita maelections SADC ichingouya ichingoti they are free and fair, free and fair, free and fair. Zvakazoitika muna 2023 ndo zvokutanga SADC ichiti maone edu hatisi kuona kusokuti maelections vakaitwa zviri zvinoenderana neconstitution yeZimbabwe, zvinoenderana neelectoral act, uyezve hazvisi kutopindirana neSADC guidelines ikuita maelections. Saka ipapo ndo panoita kuti tiite sokuti fungidzira kuti kuda SADC yazvosvikawo panguva yekuona kuti pane zvinhu zvakashata zviri kuitwa muZimbabwe zvingaenderani neconstitution yacho.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Edi Mahembe, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zvekutapa nhau inoti upenyu hwevatori venhau hunofanirwa kukosheswa kupfuura zviri kuitika iko zvino. Vanodzidzisa zvekutapa nhau paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti vatori venhau vanofanirwa kukosheswa munyika dzose, vachikurudzira vatori venhau muZimbabwe kuti varambe vakasimba mukuita basa ravo. Izvi zvinotevera kucherechedzwa nezuro kwezuva reInternational Day to End Impunity for Crimes Against Journalists.
Izwa guru chaizvo ngekuti rinotirangarisa watori wenhau ndiwo wanotipa ruzivo rwezviri kuitika munyika dzese dzepasi panapa. Saka izwa ratinogara tichirangarira kuti wanhawa vanotapa nhau, kunyanya vanotapa nhau kunyika kuri kurwiwa nevanotapa nhau kunyika dzine vatungamiri vasina hanya nemararamiro evanhu, vanogara vari munjodzi nguva dzese. Zuva nezuva pane mutapi wenhau anourayiwa, anoshungurudzwa kana kuti anoiswa mujeri. Saka ibasa rinofaili kwachazvo rinotendwa chazvo nevanhu asi ibasa rinotyisa ngekuti upenyu hwako hauziwo kuti rechamangwana uchamuka uri mupenyu here kana kuti uchamuka uri mujeri here hauziwe ba. Saka tichirangarira zuva iroro kufunga wanawa wane rusvingo rwakadaro wanoenda kunzvimbo dzine njodzi asi wakazvimirira kutapa nhau kuti tese tizive kuti chii chiri kuitika munyika.
Chinoita kuti vatapi venhau vashungurudzwe kana kuurawa kana kurohwa kumbunyikidzwa zvese izvi, chinoita kuti zvese izvi zviitwe kuvatori venhau chii, profesa?
Ndechekuti wamwe wanhau wandika zvinonyorwa nevatapi wenhau. Kana uri mutungamiri zvakaita sekuZimbabwe zviya, unoshungurudza wanhuka muZimbabwe haudi kuti kunyorwe kuti uri kushungurudza wanhu. Saka watapi wenhau muZimbabwe nhau vari munjodzi dzakadaro, kunyanya vanosenzesa vanoshandira mapepanhau aya akazvimirira oga. Kozotiwo kuitwa hondoko warwi muhonde imomo hawadiba kuti watapiwo nhau wanyore zvechokwadi. Saka zvichinzi panoitwa hondo mufi wekutanga ichokwadi, wechipiri tapi wenhau. Ndo zvinokonzera izvozvo.
Kana takatarisa uwandu hwavo nebasa ravanoita, tingati rutsigiro runopiwa vatapi venhau nehurumende dzepasi panapa rutsigiro hwakakwana here?
Kwete. Kungadai kuri kuAfrica, kungadai kuri kuEurope, kungadai kuri kuAmerica, rutsigiro harukwane ba. Bato reUnited Nations rakaedza gore negore kuti edzai nyika dzese dzepasi dziedze padzinokwanisa kuchengetedza upenyu hwevatapi venhau. Asi hazviitike ba. Even kune mirawo inonzi inochengetedza mararamiro evatapi venhau, mirawo yacho haiteerwi nguva dzese. KuAfrica kune chibvumirano chakaitwa kare kare chekuti watapi venhau wapuhwe mararamiro, wapuhwe rusununguro rokutapa nhau, asi chibvumirano chacho hapana anochiteerera. Saka tichiona kwese kunyanya kuZimbabwe kuya, watapi venhau wakazvimirira, wanopinda mukushungurudzwa nguva dzese.
Mataura pamusoro peZimbabwe, munotii kuvatapi venhau vekuZimbabwe vari muZimbabwe nevanoshandira kunze?
Mashoko anoenda kuvatapi venhau wekuZimbabwe wemapepanhau akazvimirira ega ndeyekuti wakatora basa iri. Ndinodaira kuti waiziwa kana kuti wakuziva zvinokuti ibasa rine njodzi kutaura kuti ndezvekuti kashinga.
Muzvinafundo Sani Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, kanzuru yeguta reHarare yakazivisa nezvebhajeti yaro rinopfuura mamiriyoni mazana mashanu emadhora ekuAmerica, US 500 million, yekugadzirisa dambudziko remvura nezvimwe zviri kunetsa muguta. Sachigaro vekomiti inoona nezvemari dzekanzuru vaCosta Mande vakati hafu yemari iyi ichashandiswa mukugadzirisa zvemvura neutsanana. MuNewsday makare mune nyaya inoti bato riri kutonga reZANPF ravezve kushandisa sangano reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ mukutsvaga rutsigiro pasarudzo dzemabai elections achaitwa musi wa9 zvita. Vakafanobata chigaro chemurongi wemabasa mubato reTriple C vaAmos Chibaya vari kuramba zvakabudiswa nemamwe mapepanhau ekuti bato ravo riri kuronga kuita kongresi yechimbi-chimbi senzira yokubisa mubato iri avo vanotyirwa kuti vangakanganisa utungamiri hwavaNelson Chamisa. Gurukota rinoona nezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa neZuro vakashora kusaenzana pakati pevarume nevanhukadzi mune zvematongerwo enyika vachiti izvi zvinokanganisa utongi hwejekerere. amai mtuangwa avari kushorabo mapatoweza matongi reenyika vachiti ana kupavisi zimaini kana ikupukuzavo musarudzo zichango pura. Iko zvino yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndivona nhasi zvazobuda pachena manje vanhu vayabuda kuti vaonekwa zvainzi ACC zvainoita nezvemugodzi masuru vanozoonekwa vakudzana vaudza KFC nhasi hevo vana vakaadhaputa nekugadzurure hevo vazikanwa ngavachisungwa katoni vachisungwa vaite action toni action vanochiti vana vachinyepera action ngavaiti vasunge vanavo masiyaiwo ari kuadhaputa vana ayo abuda pachena nhasi. Ngavasungi funzaiwe mukuru wavo spokesperson wezaterapi kuri hevo vanavo vamuchere here tinzoni zvakamira sei muone kuti ZANUPF ihurumende yechimbavha hurumende yemhondi inonyepera izvi zvainoziva neichinyepa yezvo vabuda pachena ngavachivasunga toni vaudzei vabvunzei komahwande vabvunzei mubvunzei spokesperson wezaterapi mubvunzei tinzoni zvakamira sei tonzwa kuti vamuchere here vanavo.
Ini nyana chidongo choro zvangu pamusoro pavamunangagwa kuti baba ava vai vasinganyari vasingaremekedzi kodzero dzevanhu maZANUPF anonyanya kugona chii chavanogona vasina ava ndivo vega vasingaiti mhosva panyika panapa chii chavari kushungurudzira masapota ACC vakadii kuvatonga mhosva vakapara mhosva dzacho tokunzwa kuti gwaturani mhosva ine 2 years back chii ichocho chinoitwa navamunangagwa vamunangagwa dai vari vamwe vanyara vava nenyadzi tokukumbira nyadzi pamusoro penyu purezidendi nyadzi ndodzatakutokuchemera iwo kuti dai dzakubatai masiyana nezvizvarwa zvezimbabwe.
Pastudio 7 pastudio 7 apo ndinoda hangu kuti ndiitaure nenyaya yekuadhaputwa kurikichwa vanhu haa kuti mubvunze vezamuka kupedze nguva iye munangagwa pachakwede naari umwe aimbotaurawo nezvazvo chaasikambotauri nezvazvo chii vanhu havanoushinge ava vano mwoyo yakaomarara varume ava ka varume ava havanei nezveupenyu hwavamwe vanhu chavanoda chete chavo kuguta iko zvino unowo chavaa kusunga hemerietero yeshuvairo vaakuda kungotsvaga chete kuti zvinzi zimbabwe yakanaka apapa vamai ava vaya vanovakutadzo kukwikwidza vaya ava ava vaikwikwidza vari independence vaya kubva kuchip kumdc ava hatisi kuziva chavanorwa pamaadhapshen anoitwa kutriple c unonzi vachitosaidi rokuzano kana makapuhwe mari pamwe chete nahope yemuchingono idyai makanyarara.
Mamuka sei kumhuri yese yezimbabwe anokwasai ndi baba vamoyo neni ndinozere nokuchema nokutambudzika kukuru nechimiro chiri kuitwa munyika yedu ino yezimbabwe kuona kuti kune vanhu vari kungombunyikidzwa vakafira mberi vachibayiwa vamwe vachishayikwa zvachose iri nhau yakashata zvikuru mukati menyika kana muchinge mamira makadai tiri pasishoni yakaipa zvikuru kana kuchingomuka vanhu vanonzi havazikwani mapurisa asingavatsvagi vasingazoti ndivanani zviri nyore kuti mangwana kumukewo rimwe boka rishamukirowo rumwe rudzi zvatiri kuona rimwe boka riri kumukewo rumwe rudzi zvinhu zvakafanira zvichingozonyarawa hazvina kunaka kuti vanhu vazopepuka mvura vazopepuka bako mvura yanaya paurawa minista kana paurawa mp kana paurawa evhaisi kana purezidendi chaivo nokuti maitiro akadai maitiro akaipa zvikuru muri kuberekwa hondo mukati menyika zvishoma nishoma.
Uyo anonzi munangagwa uyo ka akaita munyama anogona kunyura neICC izvi yaakumudai yaakumutsvaga iyi nhauya yaendeswa nahilema kuICC iyi rememba kuti munangagwa ane nyaya dzegukura hundi rememba kuti ane nyaya dza2008 rememba ane nyaya dza2018 rememba muzimbabwe iko zvinezvi masiyaiwo ari kuoneka achitomuka tomuka nepfuti apa vairamba kuti havasivo vari kuuraya vanhu asi apa musiya iwoyo yakatozikanwa katsande uyu nekajese uyu so zvese izvozvo zviri kuzikanwa ende zvaapa chena manje kuti ZANUPF haina kuhwina maerection yakabirira maerection saka zvese zviri kuzikanwa wanzi adhonzerwa kuicc nyaya zhinji dzamunangagwa dzichabuda unobhadhara munhu 2 billion nyika haina mazvipatara zvakafa zvikoro zvakafa uye iwewe chai chaiye nyika ine zvikwereti kuworld bank kuafrican bank so saka baba avo vakaita munyama baba avo kavo avo baba vanonzi ed avo kavo vachabva pachigaro vasina mufaro mugabe akabva ane mufaro zvishoma asi ava baba ava kangoma kakanyakurira kakuda kuputika handei ndatenda baba chinogurei.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica paanoratidza sekuti munharaunda yeSahel mave nekudzokera sure mune zveutongo hwejekerere, kusanganisa kukuduburwa kwehurumende munyika dzeMali, Guinea, Burkina Faso neNiger. Mutevedzeri wegurukota reAmerica rezvekudyidzana nedzimwe nyika vanoona nenyaya dzemuAfrica, Amai Molly Fair, vakaudza paramende yeAmerica kuti pane zvunhu zvinokonzera kusagadzikana mune zvematongero enyika munharaunda yeSahel, vachiti chinhu chikuru chinokonzera izvi ihurumende dzakaita zinyekenyeke, vachiti nyika dzose dzakakudubura hurumende dzakambozviita munguva dzapfuura. Amai Fair vanoti hurumende zhinji munyika idzi dzakanga dzichiita zveuori, dzichitadza kuwanisa vanhu zvavanofanirwa kuwana, dzichishaya hanya neutongo hwejekerere, vachizviwedzera makore ekutonga kana nguva yavo yokubva pachigaro yapera, pamwe nekutyora kodzero dzevanhu. Kumbunyikidza nekushungurudza vanhu kunoitwa neIslamic State pamwe nebazi reAl-Qaeda rinozivikanwa nerekuti Jnim, pamwe nezvikwata zvematsotsi akapakata zvombo zvakavhiringa hurumende nevanhu munharaunda iyi. Vanoti vakuru vemauto anotonga anotendeka zvaanoti kutadza kweutongi hwejekerere sechikonzero chavo chekutora masimba ekutonga, vachiti chokwadi ndechekuti utongi hwemauto hakubetseri upenyu hwevanhu. Amai Fair vanoti utongi hwemauto hunokonzera hurombo muvanhu uye hunosiya vanhu vasina kuchengeteka, vachiti uwandu hwevanhu vanofa mumhirizhonga dzezvematongero enyika hwakakwira nezvikamu zana nemakumi mashanu kubva muzana 150% muMali uye nezvikamu makumi manomwe nezvinomwe kubva muzana kana kuti 77% muBurkina Faso mugore ra2022. Vanoti zvakare mirishonga yakanangana neveruzhinji muMali yakawedzera nezvikamu makumi matatu nezvisere kubva muzana 38% gore rino, uye zvizhinji zvichikonzerwa nemauto eMali pamwe neVagner Group. Ukuwo mirishonga muNiger yakakwira nezvikamu makumi mana nezviviri kubva muzana 42% mwedzi wakatevera kukuduburwa kwehurumende. Amai Fair vanoti America iri kushandira kuti nyika idzi dzidzokere kuutongo hwejekerere, vachiti muNiger America iri kushanda nesangano reECOWAS, vachiti sangano reAfrican Union nemamwe makomishini munharaunda iyi madzisahwira mukudzosa utongo hwejekerere munyika idzi, vachitizve gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakasangana nemakurukota enyika dzeECOWAS anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kukurukura pamusoro penzira yokutanga zvakare kubetsera nyika dzinotora matanho ekudzokera kuutongo hwejekerere. Vanoti America iri kubetsera vanhu veNigeria mune zveutano nechikafu, vachiti nyika dzemuSahel dzinokosha muukama hweAmerica neAfrica. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Muzinda weAmerica muHarare unoti uri kushishikana zvikuru pamusoro pevanhu vemapato anopikisa vari kuramba vachibvutwa nekurohwa. SADC ichaita musangano wayo mukuru muAngola nemusi wemugovera kukurukura pamusoro peZimbabwe. Imwe nyanzvi mune zvekutapa nhau inokurudzira vatori venhau muZimbabwe kuti varambe vakasimba mukuita basa ravo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvine dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muna Nkomo nenhau dzeIsindebele.